Very good evening, Zimbabwe. This is 7 Live Talk. Today, on Thursday, April the 7th, 2022, I am your host, Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuya, broadcasting from my home in Washington, D.C., due to the COVID-19 pandemic.
And today, we'll be looking at the situation in South Africa. We saw that there's been an incident where a Zimbabwean man is said to have been stoned and burned to death by South African residents in what some are terming a horrific xenophobic incident in the Diepsloot township in Johannesburg. And we see that residents have been protesting the rise of crime in the area when a group of them went out hunting for foreign nationals Wednesday night, leading to the killing of this Zimbabwean national. And we know that there's been this Operation Dudula going on for quite some time.
Yes, Astar, the situation appears to be very fluid and it's developing minute by minute on what is happening to some of those that actually did go after the Zimbabwean, who apparently or allegedly they identified the wrong person and he got burnt last night. And a lot of Zimbabweans are now living in fear, saying that they have locked themselves up in the area. And some who were at work, who did not return home yesterday, say they are fearing returning home because they don't know what the situation is like. But we'll also be looking at some developments in Zimbabwe, where some women's organizations joined with the United Nations to enable for rights of disabled women to be respected in the country. So we'll be talking to some of the women who were at that event to just find out what happened and what the way forward.
Yes, Marv, we are going to be looking into that, and also including the authorities. What are they saying about all these incidents? And looking at the South African one, we have seen that the consul, the embassy, Zimbabwean embassy in South Africa, has also expressed his shock on what has happened. And we've seen that the South African government has also in the past been discouraging this. So this is these are some of the issues we'll be discussing here on Women's Roundtable Live Talk today. Yebo ke kulabo ke abasanda ukusixhuma namhlanje nje sithina siyabe sicubungula udaba ke oluphathelane lenketha bechabi yenzakala kwele South Africa. Yikho ke lapho esiyabe sixoxa khona ke ngokuchiyeneyo ukuthi kuyini okwenzakala kulelo lizwe. Siyabona njalo ukuthi ngizaqala ngithi ngimute, ngizabuya kuwe ngibona sesilomunye umhlonitshwa wethu leyo uthutha right ye sensamvalile laphana sizaphenduka kuye. Ngabona silomlaleli ozama ukungena lapha ehlelweni, sizathi sesimbona kodwa bengisatsho nje bengisachasisa ukuthi yebo sichola okwenzakalayo South Africa, kodwa sizakhangela ke lokwenzakala elizweni ukuthi kati uhamba njani. Njengoba ke sitshilo ngaphambilini, sizalela ukuthi kulesizalwane seZimbabwe, kulesizalwane ke seZimbabwe ke esibikwa, ngingasathi ke omunye umshanisha wethu ozama ukungena lapha ungaphuma ubusungena futhi sizakungenisa. Ngizawukhupha lapha ubusubuya futhi uzangena kusho. Sengiqhubeka-ke ngibe ngikutsho-ke, sibonele ukuthi kulesizalwane seZimbabwe isibikwa sibulelwe ngokukhandwa ngamatshe ngemva kwalokho satshiswa izizalwane zakwele-South Africa ebezidinga abakwamanye amazwe abeselizweni ngokungekho emthethweni izolo ebusuku kwelokitshini-ke le-Diepsloot khona le-Johannesburg. Sibonile ke njalo ukuthi umkamuyi unkosazana Nomsa Choma ke uthi yena umkakhe ke umyeni wakhe uNomzana Evisinyoni ke bebezigwejisele ke kwasekusenzakala lokho, kodwa kuningi ke hayi sizamuzwa sesicubuna nabanye abahlonitshwa bethu esizabe esilabo namhlanje. Yebo ke sizabe sile ngcwethi ke labalwela ilungelo loluntu esizaxoxa labo lapha. Sikhangelele ukuthi sibe lo njalo sesilaye lapha unkosazana ke Gugu Ncube yena ke oyisiphathamandla ke senhlanganiso elela ilungelo loluntu African Diaspora Global Network la isabe sixoxa la lapha sinike umbono wakhe njalo silabanye labo abazangena kodwa ke singafiki lapho sizweni ke Mavela silaye ke homuchamo taba olufanayo Mavelas
aiwa tinokuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu chemadzimai apo nasi tichange tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika yeSouth Africa apo nezuro manheru takusvika pamangwanani anhasi taona isu chizvarwa cheZimbabwe chiri kunzi chakawanikwa chichipiswa mushure mekunge vamwe zvizvarwa zvemuSouth Africa vaenda pamba pake vachibva vavhunza mapasipoti nezvimwe vakawanikwa ivo vachizomupisa. Saka nhasi tichange tiri kukurukura kuti zvakamira sei zviri kuitika izvi. Tichange zvakare tiri kutarisa mabasa ari kubatwa nemadzimai munyika yeZimbabwe. Umo tiri kuona pane zvirongwa zvakawanda zviri kuitwa pari zvino. Saka tichange tiine munyarikani wedu vari pano vachange vachikurukura nesu kuti tinzwe kuti zvii zvimwe zviri kubatwa nemadzimai panguva ino kunyangwe hazvo denda reCOVID-19 richiriko uyezve munyika dzakasiyana siyana vanhu vaakuenda vachibvisirwa zvimwe yatingati maregulations angaripo asi tichange tichida kunzwa kuti ndeapi mamwe mabasa ari kubatwa nemadzimai panguva ino tina munyarikani wedu amai Salidura kana kuti Salincube The Women's Coalition of Zimbabwe vachange vari kukurukura nesu vachitaurawo nesu kuti zvii zvavari kubata pari zvino takatarisa basa ravari kusangana nazvo naro munyaya dzekuita mabasa emadzimai saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano tichiona zvakare kuti nyaya iyi iri kuitika muSouth Africa inorevei kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvii zvimwe zvavari kutarisana nazvo panguva ino tichiona zvakare kuti munguva inoteerera vari kunzi ivo vasina mapepa vawanikwe ivo vachidzokera kumusha tinoona zvakare kuti kune imwe operation yanga iriko inonzi Operation Dudula yanga iri kuitika munzvimbo iyi yeSouth Africa uyezve tichida kuziva kuti ndo here zvimwe zvacho zvatanga tiri kuona zviri kuitika kuDeep Kloof uku kuri kunzi kwawanikwa kuchishaya mumwe murume taona zvakare pane mazwi awanikwa achiturwa nemuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa vachitaurawo kuti vanga vasingafare neizvi zvaitika kunzvimbo iyi tiri kunzwa zvakare kuti pane mamwe makurukota kana kuti vanomirira hurumende vawanikwa vachishanyirawo nzvimbo iyi vachida kunyatsonzwisisa kuti zvakafamba sei uyezve vachida kunobata maoko asi nyaya huru iripo ndeyekuti chiiko chingaitwe pari zvino panyaya iyi yemhirizhonga yatiri kuona iri kuitika muSouth Africa totarisa zvakare sekutaura kwataita kuti kunyange ivo tiri kutarisa zviri kuitika muSouth Africa tichange zvakare tichitarisawo zviri kuitika muZimbabwe panguva ino takatarisa isu mabasa ari kubatwa nemadzimai nyanya takatarisa isu kuti madzimai emunyika kunyanya avo vanorarama neurema ndo vamwe vari kuwanikwawo vachisangana nematambudziko akanyanya panguva ino nyika nepasi rose tichisanganisira Zimbabwe vachiri pasi pedenda iri reCOVID-19 saka regai tinzwe kubva kuna munyarikani wedu amai Sali Ncube The Women's Coalition of Zimbabwe kuti vachange vari kutinde api mabasa avari kubata panguva ino tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu hamusikunzwika
kwaziwa waita zvako Mavelas tine urombo nezvaitika kuSouth Africa tichiti mhuri yevakatisiya inyaradzwe munashe nekutiwo nyika dzive nekutaurirana nekuti tinzwisisane kuti tese tiri vanhu hapana zvikunyunyuta kunopedzwa nekunge tichitora upenyu hwevanhu zvinyunyuto zvine mapazi akasiyana-siyana ehurumende anofanira kuita kuti nyaya yekuenza nemikana mabasa nezviwanikwa nezvinokosha zvikwanisike kuti zvisvikike tisina kudeura ropa kana kushungurudzana nevamwe uye nyika yese pasi rino takatarisa pasi rese tese tiri vanhu saka pazviga nezvisungo zvedu zveubuntu nevanhu tinofanira kuti tikoshese upenyu hwevanhu nekuti tese tiri vamwe chete tiri vana vevhu ivhu redu remuAfrica remunhu wese. Totarisa munyika yedu yeZimbabwe nau yanga iripo ndeyekuti panguva yayaunga uri kutaura Mavelas pakauya denda recovid-19 chakava chipatapata chekuti mhuri dzakange dzisina kugadzirira. Mapazi ehurumende anoonekwa nezvekuchengetedza ukodzero nekupa zvikwanisiro kuvanhu vanorarama neurema vakanga vasina kunge vakagadzirira uye vaine zvikwanisiro zvaidiwa. Saka nokudaro kwakava nekupfachikira kana kututuma kwemhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi, vakomana nevanasikana, kwakabva kwasvika pakuti mararamiro emadzimai nevanasikana vanorarama neurema vasvikirwe nemhirizhonga dzakasiyana dzakanyanya. Tinotarisa izvo zvisungo zvacho zvaiitika mucovid-19 zvaitoda kuti unge uri munhu anotokwanisa kuti averenge nekuti ruzivo rwacho rwaifambiswa pazvivhitivhiti. Zvakadaro ukange wavharirwa, vamwe vakanga vakapuhwa zvikamu munharaunda zvavaitengesera kuti vakwanise kurarama, asi nekuda kwemitemo yekusunga kuti chirwere chisatekeshera pavairaramira pakange pasisina zvikwanisiro. Zvodaro tikatarisa mhirizhonga dzinobata vanhukadzi nevanasikana vanorarama neurema, vamwe vacho kazhinji dzinotoshungurudzwa nevanhu vanovachengeta, saka vanotoshaya chero anozovabatsira kuti vakwanise kunoripota. Uye pamwe pacho havatokwanisi kuridza mhere kana vachishungurudzwa nekuti havataure. Vamwe vanenge vasingaoni havatooni kuti zvinhu ndo zvaakutoitika kwandiri. Saka nokudaro tanzwa zvichemo zvakasiyana siyana nevamwe vatinoshanda navo vari nhengo dzedu, takabva tatarisa nyaya yacho tikaona kuti kune masangano anoshanda nemadzimai nevanasikana vakaremara, asi vanenge vari vanhurume vazhinji zhinji vari muutungamiriri hwacho. Havanzwisisi nyaya dzekodzero dzevanhukadzi nenyaya dzekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Nokudaro pakava nehurukuro nekutaurirana nekuwana mukana pachirongwa chiri kuparurwa neUnited Nations chichitsigirwa neEuropean Union chinonzi Spotlight. Ndochakazopa bandiko rekuti ai tanzwa kuti mune shungu dzokuda kuti muchemubatsira pamwe mushande mese, chiitai kuti mutaurirane muone kuti zvamukada kushanda mese muchiita zvakamira sei zvigodi. Saka mumwedzi waMarch tiri mukusimudzira mwedzi wekodzero dzemadzimai pakava nehurukuro dzakadzika dzika dzatakazoita zvibvumirano zvekuti ngatichiitai chibvumirano chatinosainirana chinova chatakasaina nezuro. Chibvumirano ichi chaiparura chisungo chekuti tiite mubatsira pamwe isu seWomen's Coalition of Zimbabwe nemasangano akazvimirira ari ega anorwira nekusimudzira kodzero dzemadzimai, pamwe chete nevanhu maindividual members edu vanorwira kusimudzira nekukoshesa kodzero dzevanhukadzi, nemasangano ari mubatanidzwa zvikare wevanoshanda nevanhu vanorarama neurema kuti tiite mubatsira pamwe takanangana nemadzimai nevanasikana vanorarama neurema kuti vasvikire kodzero dzavo zvinoendeka. Tirione kuti vawanawo zvikwanisiro vachengetedzwa munyaya dzemhirizhonga. Tichitarisa mitemo nokuti muna Machu nyika yedu yeZimbabwe yakatongoparura polisi kana kuti chisungo chekuti pave nekodzero dzekukoshesa upenyu hwevanhu vanorarama neurema, rine chikamu chekuti vanhukadzi nevanasikana vanofanira kunge vachichengetedzwa. Saka ndizvo zvakaitika nezuro zvekuti tichiparura chirongwa ichi wamubatsira pamwe kwaakuchiona kuti zvese zvikwanisiro zvedu toita mubatsira pamwe tifambe pamwe chete.
While on that issue, can you just give us your take on what we're seeing developing out of South Africa? You're the Women's Coalition of Zimbabwe, but I'm sure some of your members also do cross over to South Africa time and again. We're seeing some violence coming out, and there are reports that a Zimbabwean man was burned to death last night in South Africa. What's your view? Mrs. Lube, your audio is not coming out very well.
Yes, we can't hear it. Okay, but we see there's another guest who has joined us. Can you hear us?
Yes, we can, but can you log out and come back in?
Can you hear me?
Yes, we can hear you. Carry on.
Okay, so what I was saying is when conflict happens, it has been escalating by the day. There have been early warning signs that there were disgruntlements and unhappiness amongst the communities of who have been affected. So,
yes, we can log out and come back again. Let's hope your audio will be better. Yebo ke sithathe kuwena ke omunye umhlonishwa wethu uyasizwa Nkosazana Ncube. Yebo uyasizwa Nkosazana Ncube. Yes, you can talk now. Let's see if we can hear you.
Can you hear me now?
Yes, yes, yes. We can hear you. You can go ahead.
Thank you. So I would just encourage the communities to say whatever disputes and concerns we have, let's use the other channels and duty bearer structures that are in place without turning against each other. Because under the spirit of Ubuntu, we are all Africans. We may have faced challenges, but we don't have to resolve them by taking each other's life. The Zimbabwean economy, the same as the South African economy, are interdependent with each other. We can do better. We have done it before during the anti-apartheid regime where we would support each other. The liberation struggle movements that would connect with each other of generations that came before us. So we cannot be the generation that will really do those gross violations of rights. It's unacceptable. And yes, it may have happened in the spur of the moment. But from now, we need to save lives. We need to talk to each other. So I would encourage the authorities responsible to facilitate dialogue and engagement and people-to-people solidarity. And for the Zimbabwean authorities there to facilitate also an enabling environment such that the citizens that are in distress will access support when they are in need. And for those that are perpetrating violence, to use also the mechanisms in the South African government to ensure that there is peace, there is containment, because when things like this do happen, women and girls become vulnerable, and young people also become vulnerable. So whether you're South African or Zimbabwean, when chaos happens, rights are violated and there is exploitation. So for me, I know we can do better. We are Africans. We have Ubuntu. We have what it takes. Let's use the channels that are there. Let's safeguard each other. And for the authorities, duties calling for them to step up and accelerate their response mechanisms before things get out of hand. Thank you.
Now let's get back to the program that you just launched. Can you tell us a little bit about this and how it will assist women, especially those who are disabled?
So women and girls with disability have been disproportionately been discriminated against, marginalized against, and experiencing really, disturbing violations of their rights. So looking the organizations of persons with disabilities together with women's rights organizations under the banner of Women's Coalition of Zimbabwe signed a memorandum of understanding to partner and build collective movement for the agenda of ending all forms of violence and discrimination against women and girls living with disabilities. This was supported under the Spotlight Initiatives, coordinated by UNESCO and supported by the European Union. So from yesterday, we had the co-creation process in March.
We're losing your audio, unfortunately. I think you need to log out and then log back in again. Thank you. Star, go ahead. Star, you're muted.
Oh, yes, I'm muted. Sithathe njalo omunye umhlonishwa wethu. Sizacela ukubana uphume njalo ulog. Oh, yes, I think she'll log. Go out and log back. Yes, lomunye umhlonishwa lapha ecingweni. Siyakwamukela umhlelo lwethu njalo ungazitsho ukuthi ungubani. Yebo, umhlonishwa wethu lapho ngani kasizwa. Yebo, uyasizwa Gugu Ncube. Yes, siyezwani.
Yebo, ngiyakuzwa sisi.
Yebo ke, ye, ungazitsho ke uziqambe ngegama esingathi introduction ukuthi sizaqalisa ngesiNgisi. What's your organization? The name of your organization and what's your position and what are you do, what can you say about what's happening in there in South Africa?
My name is Gugu Ncube. I'm the deputy chairperson at the African Diaspora, the deputy chairperson for the Women's Desk. We handle women issues under our desk and a lot of challenges that are faced by women. What is happening in South Africa is actually disheartening to say the least. I don't believe that Africans have been set up against other Africans. And it's a really disappointment when even political leaders and community leaders try to gain political mileage using the plight of the migrants some of them who are refugees, whom they are actually getting money from the international community to look after. But sadly, we are seeing migrants, among them the refugees, that are being fried like chickens. This is very disheartening. We saw the president, President Cyril Ramaphosa, coming out with a very weak statement. Yes, he is calling people to order, but that has to be supported by an instruction to the police, because we cannot have the police accompanying criminals to people's houses so that the criminals can do door-by-door search. Even the police themselves, for them to come into my house and do a house search, they need to apply for a search warrant. So it's so puzzling and so appalling, to say the least, to see the police themselves accompanying a criminal by front alerts into people's houses to do house safety. So in my view, this is a state that activity. In my view, this is an orchestrated activity by the government of South Africa against the African.
Yes, but I don't know if you can hear me because your phone is breaking off. But yes, but we have seen the government, especially
the abuse of any migrants in South Africa. I beg your pardon. I'm
yes, the connection is not. Yes, the connection is not too good. What makes you say is the government? We have seen the ANC and others condemning what's going on, especially the Operation Dudula.
Who condemned it? If still the president is sitting in his office and seeing the police themselves accompanying Operation Dudula attacks, who exactly is condemning that act? Because condemning is something else, and issuing out a stone order as the head of state is something else. The president himself needs to give the instructions to the police minister and the police commissioner. We cannot have the police accompanying those criminals. That's where the problem is, because if this wasn't a South African orchestrated act, we will see the police dispersing the Operation Dudula members. We will see the police arresting the Operation Dudula members. Last week, it had to take EFF to go and open a case of against in Santalax. Santalax was accompanied by the police themselves. While I was in Santalax, not arrested, why did it take EFF to open a case on behalf of the victim? So you can actually see that the government has orchestrated all this. And it's a pity, because the migrants are just caught up in between this whole circumstance.
Yes, so as the African Diaspora Global Network, have you been involved in any of the community activities, say, to talk to the communities or engage the government, or what do you have anything to do with this issue?
Definitely, we are involved. We are on the ground, and we have been to places like Rosettenville. We have been to places like Soweto. We have been to Diepsloot itself. We've been following to Alexander. We've been following this Operation Dudula everywhere. And we are trying to say to the community leaders, we cannot do this by ourselves. You need to also engage your people so that they know that migrants are not here to take anybody's job. While they are fighting the migrants, politicians are busy looting. So indeed, we are doing a lot of community engagement and re-engagement.
Yebo ke siyabonga lapha ke silo mhlonishwa wethu uNkosazana Gugunqube is phathamandla se African Diaspora Global Network yena ke lapha ubesehlulekile ke kungena ke ngomfanekiso ke lo we video oqoshiweyo ngakho sathi hayi asixoxeni ke nakho siyabona umfanekiso wakhe wentombi yakonqube lapha singathi ungasitshela ke ngolwimi lesindebele ukuthi kahle kahle njengenhlanganiso lithini ngokwenzakala khona ngapho kwele South Africa. Siyabona ukuthi kulobudlwangudlwangu obenzakalayo.
Thina njengenhlanganiso African Diaspora asivumelani lento yenzakala eSouth Africa. I-South Africa, ukuze ibe yi-South Africa, amazwe amaningi, for example, iZimbabwe kwayo ike yagcina abakhokheli beSouth Africa ngesikhathi belwisana ne-apartheid nohulumende ukuhlukumeza abantu abamnyama. So thina njenge-African diaspora. Kuyesikhathi ukuthi lani isiyangebethi sihluphe athi yena ufuna ukuze eSouth Africa akekho umuntu ongakwenza lokho. Kodwa sihluphekile nathi sosicela ukuthi nathi nisincedise lapho elisincedisa ngakhona. Asizanga ukuzomosha, asizanga ukuzothi izigebengu mazidibane namaphoyisa. Asibuyele emuva asisapoti ubugebengu, sithi amapolisa mayadile nezigebengu.
Uke wakhuluma njalo laphana sisakhuluma ngesingisi usathi ukuthi kwenzakalani, lina libone ngani kuyilo kwenzakala lapha, bengabe bedinga ngempela izigilamkhuba kumbe nje hayi ngikudlwa ngudlwangu lo.
Thina njenge-African diaspora asiyiboni nje into eyenzakalayo, thina sibona sengathi uhulumeni we-ANC nguye nje ozama ukuthi ngama-votes ebantwini abamnyama nokuhlukumeza kwabantu bangaphandle. Uhulumeni we-ANC kufanele ukuthi alalele ukuthi abantu bakhala ngani, ayenze i-service delivery kunokuthi abe sefika or atashe ngaphandle. Lokho asivumelani nabo. Abantu mabale South Africa ezisebenze South Africa ziyakhalaza malalelwe uhulumeni abasolvele izinkinga lapho ukuthi uhulumeni ayikhali. Leyo asivumelani nayo thina njenge-African diaspora.
Ngezinye indlela alisuthiseki yini ngokukhulunywe nguhulumende? Yebensathi ngezinye indlela alisuthiseki ngokukhulunywe nguhulumende esola u-Operation Jujula.
Asisuthiseki ngoba ukukhuluma kungenye into, ukwenza kungenye into. Sifuna ukubhadumeli manje ukukhuluma kanje.
Ungaqhubeka. Inetwork yakho
atshele amaphoyisa lathi silalele ukuthi wena commissioner wamaphoyisa nawe minister wamaphoyisa sisei ngokuze ukubhekile uhlo uthule yena ezokhuluma eqhubeka nezakali.
Oye, ngiyakuzwa sama. So you have load shedding there, but uma ungizwa ungachasisa njalo ngesindebele ukuba mina njengenhlanganiso ye-African Diaspora Global Network liphatheke njani kulolu daba, liyalikhulumisana lohulumende, liyalingena emphakathini?
Akumnandi neze ukuthi sibone abantu bethuka kithi behlukunyezwa ngendlela abahlukunyezwa ngakhona. Siphatheke kabi kakhulu and asisuthiseki. Ngiyayiphinda leyo ukuthi asisuthiseki ngendlela uhulumene abamba ngayo le ndaba, ngoba uhulumene ngathi ukhuluma enye into abe sesuka ngenze enye into, ngoba if le nto uhulumene ngempela ngempela ubengayifuni, engayifuni okweqiniso, uhulumene besibeke sifuni amaphoyisa ephelekezela izigebengu ezifana nabonhlanhla lax zisiya setha ezindlini zabantu, besiyeke sikubone konke lokho. Kodwa lokho-ke kubonisa ukuthi uhulumene uyayisekela into eyenzakala ebantwini abansundu eMzansi, ngoba angikaze ngibone okonhlanhla lax bethi bona bayobheka sekosantini kokopretoria west kokomafowes bethi bayobheka izidakamizwa, angikaze ngibakubone. Kodwa babheke emalokishini okuhlala khona abantu abamnyama abahlupheka njengabanye abantu abamnyama baseMzansi. So leyo thina kasivumelani nayo and asisuthiseki. Sifuna umongameli akhulume obala kube inkulumo yakhe mayisekelwe izenzo zamaminista akhe.
Ye, njengenhlanganiso kuyini eselikwenzile ngalolu daba?
Thina sesizamile sikuprocess okokuqala, sikuprocess yokuya kuma-human rights commissioners ukuthi siyovula i-case against uminister we-Mathen, ngoba sifila ukuthi inkulumo zakhe zizo ezinye ezenza ukuthi udlame lusukume kakhulu, abantu bangaphandle bahlaselwe kakhulu. Okwesibili, silokho sisaqhubeka njalo siyazama ukuthi sikhulumisane nabantu baseMzansi ukuthi abantu bangaphandle akusibona izitha zenu, akusibona abalenza libe ngabayanga, sibona abalenza lihlupheke. Siyaqhubeka siyakhulumisana nabo nama-community agency khona simile ngeenyawo lapho kwenzakala izinto zonke ithumile tusuke khona sibekile into esizikhuluma yasikhuluma into zokudwa kuluma izinto esizibona sesiyile information ngoba siphansi thina la ku-ground.
Yeah, okay. And we also realize you are also the deputy chairperson for the women's wing at the African Diaspora Global Network. How can you say this issue, how is this issue affecting women mostly? The issue of xenophobia and what's happening in South Africa?
It's affecting women so much because if you look at it, I'll give you an example of that woman who is now a widow, whose husband was fried today. I've never seen a human being burnt alive. It's so shocking that South Africans have put so much guards that they can burn a person alive and they go back home and sleep as if nothing happened. And it's so very painful that up to now, the police are quiet. They haven't arrested any people who have actually burnt that person. But yet, we hear them talking about crime. So, Kashe, which crime are they referring to? Is it a crime when it's perpetuated on South Africans, but it's not crime when it's perpetuated on foreign nationals? I do not understand the way exactly the South African government is standing there. And it's so shocking because women are actually very much affected. Now that woman is a widow, she is now a single mother. She has to fend for the children. We all heard her. She said currently she's unemployed. So all those things that are happening, they affect the women and children more. And nobody seems to be considering that fact. At the end of the day, the children get to be displaced. And we cannot have an Africa where children are displaced and they are living like orphans. It's so frightening to see it happening in Africa.
I see we have our next guest, but may you stay on the line. We're coming back to you, Gugu Ncube. And while I bring the other guest, before you wait, what do you say about innocent until proven guilty? We saw that the Lux Dlamini you are talking about, Nhlanhla, was arrested and appeared in court. And so far, this case we are also seeing Bheki Cele, Mr. Also in these videos. Would you say they are? Why would you say they are condoning what's happening? Is fading again.
Cannot be attacking each other. Thank you.
All right. Yes, just stay on the line. We'll come back to you while we take our other guest. Marvelous.
I want to know if you can get a little bit of a little bit of a
little bit of a little bit
of zvanga zviri kuitika kuti pane chizvarwa cheZimbabwe vawanika ivo vachipisa kunzvimbo yavanga vari kugara. Ini muri kuona seizvo?
Ndiri kuona sezvinhu zvisina kunaka. Ipapo vakutora mutemo wacho, mashandisiro ava kuita mutemo vanhu vekunoko, hazvisisina kumira zvakanaka. Kana isusu vanhu vekuZimbabwe takanganisa, ngavangotitora vatidzosere kunyika kwedu pane kutipisa kuti tife, nekuti upenyu hautengweka. Ukatofa watofa, ende kafiro kacho vamuuraya maziso emukadzi wake. Handifungi kuti mudzimai wacho anenge achiri mupfungwa dzakachanga. Achanonoka kuhila nemhaka yezvaitika mukati memaziso ake.
Saka semadzimai ari imomo muSouth Africa, pane magroups amunawo here amunowanikwa muchikurukura kuti mobatsira sei mamwe madzimai anenge atarisana nei?
Ya, hongu magroupu tinawo. Izvo manje manje ipapa pamazuva ndinambirika ndakachitori kune rimwe gurupu tichitoteerera tichizama kunzwa kuti zvofambiswa sei kuti tibatsire mukadzi uyu. Nevamwewo vanoda kubatsirwa, pane vamwe vasina mabasa vanogara kusaidhi koko vanenge vachida kudzokera Zimbabwe. Saka mugurupu ratanga tiri izvozvo ndo matiri kutotaura kuti vanenge vachida kubatsirwa, vanenge vachida kuenda kuZimbabwe, vari willing kuda kuenda kuZimbabwe, nyatsoona kunoka hapana zvandiri kuita kuti vobatsirika sei. Vanhu totita turandi so that vanhu vadini vakwanise kukira mabhazi vadzokere kumba pane kuurayiwa, nekuti nzvimbo yacho iyoyo iri kutonzi inzvimbo inotogara ichiitika izvozvo zvokuuraya vanhu. Saka tisizuva zvinozopera sei, togona kuzorasikirwa nezvizvaro zveZimbabwe zvakatowanda, isu tichikwanisa kuti tinge tichibatsira navo kuti vamwe vedu vadzokere kuZimbabwe.
Iri kure sei nekwamunogara
imi? Hakusi kure zvakanyanya, tinokwira 30 rand kusvika ikoko, hapadhuze. Asingoti kumikuku, mikuku munoziva mukuku zviya zviva zvakavakwa nemarata. So kumalocation isusu kana kuri kwedu kuchinhoi kunenge kuri kugadzema like kune chidzimba zvezvi vanhu vanodherera ikoko. Mikuku ivo ndokuri kunyanya kuendwa yendwa kana kualexandria kwavakamboenda last week kumikuku futi. Saka vamwe vamazimbabwe vanokwanisa kukwana mari kuti vagare kudzimba dziri nani kumayadhi, zviri nani vatambi pane kuti vanhangirike varamba chigare kumukuku iko kakatererwa vakambogara kunenge mayadhi kuri nani. But asiwo hazvisina kumira musha, zvakutongotyisa.
WhatsApp apama muri kutaura mungati pane vanhu vangani vari kuti aiwa isitodai hedu kudzokera kuZimbabwe nekuti zvinhu zvaipa munzvimbo iyo.
So fa panga pabudikira vanenge 8 vanga chitine mhuri yangu tokuenda kuZimbabwe, hatina kana takauyawo mai manje tichipfuura tiri kuzvitsvaga basi pati zviri kutoitika zvacho. Kana irendi chai hatina, kwangu kwabudikira 8 chete.
Saka vamune muchizobatanidza makawanda sei kuti vawane rubatsiro?
Vanhu vanobatanidza, bhesi gurupu redu irika rinobva kuFacebook kupeji yasisi yavanoti vamwe vatongoti sisimeli muridzi wepeji iyoyo. Ndo vatino vanotikurudzira tibatsirane ende ndo vatotanga nyaya yacho. Saka isu sina followers avo nengo kana une paunenge uina apo unongoisawo e-wallet kumunhu anenge achidaona topowa nhamba toita tobatsira umwe wedu. Sisimeli vazoenda kumabhasi kumuperekedza waienda kuZimbabwe. Isusu through gurupu iroro rasisimeli iroro vanobatsira vanhu but havana kunyanya kuwanda because makesis ayakasati anyanya kuwanda. Apa ndopaunyanya kutoda kutotanga kuti tichinyatsoona apa pese apa ungachimbobatsira vaya vanenge vachinetsana nevarume madomestic issues ayaya ndo vaingunopika 1 or 2 so far ndakangoatenda 3 ndo vamwe vamwe vanhu vandakabvisa nyangu shoma ndichingoiswa paiwallet kuti vanhu vabatsirike vaende kuZimbabwe.
Imimi semadzimai mungati shuwiro yenyu ndeyei, makatarisira mamirira aita zvinhu muSouth Africa?
Shuwiro yangu ndeyekuti kana tine mukana wokuti tiende kumba, pane vamwe vanhu vasitombori nachokuita vari kungotendera tendero mastriti. Kana tine mukana wokutiende kumba, dai taenda hedu kumba, tinogarira kumba, tinoona zvokuita tiri kumba. Pane kuti upisirwe kuno, upenyu wobva wapera zvachose, hazvibatsire chunhu. Plus taishuwirawo kuti purezidendi devakwanisawo kumiririra zviri kuitika kuno kuSouth Africa senyika dzakavakidzana. Ngavataurirane, vanzwisisane kuti zvii zviri kunyanya kunetsa, because kuno maforeners asi maZimbabweans chete. Maforeners kune vamwe varungu chavo vanotaura kuti munhu asina mapepa akakwana. Purezidendi wechibuda dai atimiririrawo. Inhau yekuti kunyika kwedu hakuna kumira musha. Dai kunyika kwedu kwakuraita hataimbouyawo kuno, isi aingozvigarirawo kunyika kwedu. But purezidendi wetu dai vakwanisa kungotimiririrawo, vambotaurawo napurezidendi wekunoku, zvinhu zviite sezvinoita nani, zvinyevenuku, vanhu vagari vakasununguka. Inini kuno kuSouth Africa ndiri munhu airaramawo nekutengesa hangu ndiri kuZimbabwe. But murume wangu inini aiva ari truck driver, ndobva azongoita missing kuZambia. Handinambozva kuti chakaitika nanhasi, handitombozivi kuti chichakaitika. Saka munongozivawo life yekuti unenge uchiti murume anenge achibva nokuchibatanidza muchirarama. But zvinhu zvakazenge zvandiomera zvekuti handisingachakwanisika. Mari yandangowana yaive yengodya. Usingachakwanisi kuti vana vaende kuchikoro. Saka ndakazoona kuti kwaya kuno ndikwanisa kuwanawo mari nekuitawo something kumba. Ndosaka ndakazodecida kuya kuno. Nekuti ndakanga ndatoomerwa kunyatsoona kuti hapachina zvinhu chaita. Ndaive nevana 3 murume wangu asati ashayikwa. Murume wangu akashayikwa muri muna February. Ndokubva muna April mwana wangu azongomuka wakafa. Ndiziva kuti chichakaitika. Ndobva ndasarirwa ne 2. So far ndine 2 vana vandakasara navo, ndova ndiri kuchengeta.
Ko pamuri kushanda tikunzwa vafambi vachitaura, pane vana vangani?
Pane 3.
Okay, aiwa matambudziko kwenyu akashayika. Saka mutaurawo makapirira vamwe vatingati chika
inini shangu dzandakapfeka sisi mabhenzi akaoma, kuoma chaiko, because inini murume wangu andamuviga ina, ndombozivi kuti chichakaitika kuZambia ikoko. Akangoenda akangoshayikwa muna 2012, ndombozivi kuti chichakaitika. Saka handina closure ndakanyatsoti chikiti, because aive truck driver akangoshayikwa, saka anambowanika kana. Saka handitombozivi kuti ndinyepe kuti ndingati handitachokwadi, mwoyo wangu unorwadziwa. Handisati ndakanyatsosununguka.
Aiwa, chimbobatsai makadaro sisi rumbidzai timbonzwa. Mamutaura imi kuti mudzimai akashayikirwa nemurume wake panyaya sekutaurawo kwamaita mazama, muri kunyatsomunzwira nekuti munoziva kuti zvinorwadza sei. Kuti chi ataura nemutori wenhau wedu ari ikoko kusouth Africa uchanezvoaes go to our video. Rumbidzai will hang on while we listen to what wife of the late man who was met.
Siyaphosa kakhulu Polo, siyazi ubuhlungu ngoba sishilo ukuthi sizingathi sizama ukuthi lo mdaba namafitshane maybe mawusele ukuthi kwenzakaleni ukhona ukuthi usile ukuthi kwenzakale njani before it was bashona.
Abesihlele ngo-10 sibuka imbewu lapha kumakhelwane. Sezwa abantu beshaya umkhukhu next door bethi suna ma-ID lama-passport. Beshaya abantu baku-next door. So ubaba lo kade sibuke sonke imbewu wabethi ngcono sibaleke lapha ngoba mina ngilani. Angila-ID, angina-passport. Ngoba bengasibamba lapha. Sabe sibaleka, sisuka lapho sabaleka sabhoda ngemuva kwemkhukhu lapha sacatsha ngemva kwemkhukhu epassage. Bekuyimi laye lo omunye ubhuti okuthiwa ngumavelaye kade sinaye umavelas. Umavelas uhlala lana la ejaradeni umkhukhu akuwest.
Siyabonga futhi ufuna nje usibeze ukuthi uhlobane njani.
Okay, lo ndoda osishile ngumna wami umntakama mdala ngakonyathi mina ngokwencube ngokuzala uzala ekhesi eseula mna namphesheya ngale ematshamhlophe yanda mambala.
Uzama usitela ngaphana ukuthi kuthiwa bekusenzakalani laphana, uzawuthiwa bekusenzakalani endlini abambulela.
Okay, undoda lo kuthiwa uphume abantu labo bengena next door bebuza amapasa. So wazama ukucatsha khona lapha phakathi ejaradini, bathe bengena bephula bamthola ecatshile, bahle bathi isigebenga. Then bamtshaya kanjalo, bethola izando lamathiwa yena thiwa mokrukba. Bamtshaya babuya la ebantwini lapha, abantu bathi le amazi, abantu bangathi besaba ukuveza ukuthi bayamazi bahlala naye. yabo endinkosikazi wakhe okhona bamtshayile naye
naphana abamtshisele khona uzama ukusichazela naphana ukuthi bathi kwenzakaleyo
wola abamtshisele khona abamtshise ngamathaya bemtshisa laphana then amapholisa athiwa amthole esaphila then bamikele watsha wazowaphila abelonke ezama ukususa amathaya lana bengakhuphi bona amapholisa bamyekele abelonke bebuza istatement but umuntu lana ephila bengamthinti bamthole phila ngesandla ye yabo
kuniphatha njani khona ukuthi amaphoyisa kuniphatha njani khona ukuthi amaphoyisa
lapho besisizwa-ke umfelwakazi obekhuluma unkosikazi Nomsanyathi nomfo wabo kamufi-ke yena umnumzana Busani Ncube lapho-ke bebechasisa ukuthi ngabe bhubhe njani umnumzana Elvis Nyathi uyezwa yini okukhulunywayo-ke lapha-ke unkosazana Ncube njalo elakho elokucina ungathini ngakho
ngizwile mntakababa elami elokucina lithi lona thina njenge-African diaspora sicela ukuthi uhulumene we-South Africa aconsider ukuthi into yonke ayenzayo kulabomama labantwana yibo abahlukumezela okudlula wonke umuntu njalo uzwile lo ubhudi wami uthi yena amaphoyisa athole lo muntu esaphila sicela ukuzwa uminista yena wamaphoyisa nomongameli welizwe bexwayisa amaphoyisa ukuthi makayenze umsebenzi wabo bengalayo inkethabethane sicela lathi ukuphathwa njengabantu sicela lathi ukuphathwa njengabantu abane-dignity ngoba umthetho uthi wona awukwazi ukuthathela umuntu i-dignity yakhe ungathatha konke kodwa ukumthathela i-dignity yakhe awukwazi so sicela South Africa nathi nisiphathe njengabantu asizona izilwane asizona iy'nyamazana sicela nisiphathe njengabantu nathi sihlalisane nini bantu bakithi sihluphekile sizweni siselizweni lenu sicela lisamukele ngezandla zonke amaphoyisa makayenze umsebenzi wabo babophe izigebengu abantu bengavunyelwa ukuthi bethathe umthetho bewufake ezandleni zabo leso isicelo sethu se-African diaspora njengeqembu siyabonga
ye njalo hhayi sisele kuminye nje imzuzwana sizwile njalo lo mfelwakazi la ikhuluma intathela izindaba yethu uThuso Khumalo wenelisile ukuthi akhulume laye unkosikazi Nomsanyathi laye bekhuluma nje ngokuthi kuhambe njani lokuthi bambulele njani njengoba la uthile ukuthi ye nakho la kubesifazana kuyabathinta kakhulu singasakhulumi ngakho kodwa nje sizabuya njalo sizokuza ukuthi abanye ke abesifazana baphila njani nisanike omunye wami lapha marvelous we hear today from Busani Ncube is the brother of the late Elvis Nyathi, and we also heard from Nomsa Nyathi, the widow of the late Elvis Nyathi. Over to you.
I wa apo tangatukuona isumuri ye muchakavu tangatukuona amai Nyathi vachitaura ivo pamusoro pe mafambiro akaita kuuraiwa kwemurume wavo nezuro uyezve tikanzwa kubva kune hanzvadzi tingati mukoma wemuchakabvu vaelvis Nyathi vachitaurawo asi sirumbidzai munoti ine zvatanzwa izvi zviri kutaurwa nemudzimai uyu kuti zvakafamba sei anga achiedzie
inini handina kuvanzwa yasinambonzeki
ehe but vanga vari kutaura ivo kuti pane vanhu vakauya vachibvunza mapepa vachibva vazova pavakati vaende panze vachibva vazowanikwa vachitorwa vachirohwa vachizopiswa
inini ndamboiona kufacebook kugreat hope page ndokwandambozviona mama va vachitaura zvandibata zvisingaiti kuti mutemo wacho wekuti vanhu vanoita door to door here vachitasa mapepa evanhu vanoita door to door here idzisi dzatova mbavha here idzi hazvisisiri zvekuti hanzi idzi dzinenge dzatova mbavha ini hangu zvandibata ndiri kunyepa kuvhereva ndazviona masikati zvinonditira zvakanaka
saka vamwewo munombotaurana here semadzimai kuti mozvichengetedza sei panyaya iyoyi yemapepa
Chinonetsa kutakabva kwakasiyana siyana zvishuwa vamwe vakauya vasina vachito jambisiwa neve mabhazi kana saka hatizivi kuti zvingazvida because ndikuna pane group mata achotaura imomo munhu anga achotaura kuti umwe munhu anenge asina kana kumuisa musoro asi wozvitarisa kuti unogotonga usina kumuisa musoro kusouth africa kwachakauya manje manje makore ese waigare pizi bete unotambura utori kuzimbabwe nekuti kupisiwe but vanenge vachita nharo vamwe vacho vachiti kuzimbabwe hakusi kutomboita kuri kubvira moto saka bete kungokuvira kuno saka vanhu tine pfungwa dzakasiyana siyana asi inini semuonero wangu zvikangaramba zvakadai ndakuita ndiende kumba zvangu because haini ndototya indototya zvisingatoiti but asi pfungwa dzedu dzakasiyana siyana
totarisa mambotaura imi shuro yenyu ndeyekuti mudzokere kumusha kunowanikwa muchikanda wevhoti yenyu sei muchidaro
chishuviro changu kuti pamwe ndikakanda wevhoti yangu pamwe zvinhu zvingachinje tikachinjawo hurumende iripo pamwe zvingati tiroonana because aiwa zvino zvinhu zvacho hazvisina kumbomira zvakanaka zvinhu hazvina kumbomira zvakanaka kubvira kuhama dzedu dziriko kumusha kwacho vanongochema chema isusu kwacho tiri kuno tiri kungodai saka kutsva kumusana nepadumbu saka tiri kuedza kuti pamwe tikanovhota tikambochinjawo pamwe zvinogona kutoona timboonawo zvitsva izvazvizvi tararama makore futi tichingori nazvo taona kuti hapana tirikumbochinja zvinotoita wese pamwe tikachinjawo tingaonawo zvimwe zviri nani zvatsviro yangu
asi munotaura here semadzimai makabatana panyaya iyoyi yekukosha kwakaita kunyoresa kuvhota tichiona zviri kuitika izvi yekuiwa kwevanhu nezvimwe zvakadaro uyezve tichiona kuti matsamba aya kana kuti mapepa emazsp vakawanda vanenge vasina vari kunzi vazowanikwa vachidzokera kumisha dzavo munombozeya nyaya iyi
hongu tinoizeya zvakanyanya iyoyo ndo topiki kwese kumagurupu kwatii kungoti munhu ngaende unorejista vhota kana varejista vhota uziva pokuisa vhoti yako haiwe topiki iyo iko semadzimai aiwa tikuzvitaura but tisazoziva zviri mumwoyo mwemunhu
zvii zvimwe zvamungatini semadzimai mungada kuona zvichisanduka mune ramangwana muri imomo musouth africa makatarisa zviri kuitika kuzimbabwe
iri muno musouth africa singofushurawo kuti unoziva kuweto peace of mind vanhu kuti zvinhu zvingochinjawo kuti vanhu tigogara takasununguka tisina kubatira hura mumaoko sezvizvi zviri nani kunyika kwedu uku zvinhu zvikaitawo nani munoziva chero kuana two cents asi zvinhu zvakagadzikana I think zvinotibatsira semadzimai tinonogara tiri pamwe chete nemhuri dzedu tichiona vana vedu vatiri pamwe chete pane izvizvo kuti tetiri uko tetiri uko vana vanogona kuita musikanzwa zvakasiyana siyana saka seshuri yedu taingoshuva tii zvinhu zvedu zvaita zvakanaka tiende tinogara pamwe chete nevana vedu tichirarama tiri pamwe chete nezvishoma zvatinenge tinazvo izvozvo
aiwa thank you so much batai makadaro sa
okay
siyabonga beube kukhulunywa ngumlaleli sesibuya kuwe ke nkosazana ncube ubulaleli ye uyasizwa nkosazana ncube Well, I guess her network is acting up as usual. She said there's load shedding. But Mav, if you could just tell us what our guest was saying, Rumbidzai, maybe we can also
translate. I think,
No, she must be comfortable.
Hi, no.
She translate, which is good. But she is saying actually she can identify with the lead, with the widow that we just saw speaking because she also has had a husband in Zimbabwe who was a truck driver but who just disappeared in Zambia. And now she's living like a widow because she's had to go to South Africa and leave her children in Zimbabwe. And she said she had three children, but one of her kids just passed away in their sleep. So now she has two children. But she was saying she can identify what the widow in the video was saying, and she can feel the pain. And then she says what's more disturbing is that the trauma that that widow will go through because she saw her husband being burnt. For her, she says she has no closure because she just knows her husband disappeared, but she doesn't know whether he died or where he is. And then she says her wish as a woman who is in South Africa is to go back home to Zimbabwe and register to vote and then vote and then stay in Zimbabwe should things change. because she says she doesn't feel safe in South Africa. And having witnessed what we just saw happening, she says right now most women in their groups, they are also discussing with some Zimbabweans who are actually in that area where the late Zimbabwean was burned to death, who are saying they want to go back to Zimbabwe. So 8 people have been identified who say they've got nowhere to stay, they've got no financial assistance, and they just want bus fare to go back to Zimbabwe following this incident.
Touchy words, very touchy words, they're marvelous. Unfortunately, our other guest is not picking, would have loved to hear what they say about people going back to Zimbabwe, because most of the people we talk to, they say, if we go back, what are we going to do there? Ugoda lapho ke besizwa ke omunye ke umlaleli umhlonitsha wethu lapha ekhuluma nje ngakuzwayo la isithi uyabonisana lalo bekhuluma owesifazana uNomsa Nyathi unkosikazi Nomsa Nyathi ukuthi hayi ngempela ukubi ukufelwa laye waba lesehlakalo phose esifana nayo lapho umkakhe wayengabonakali ngakho laye umyeni wakhe ngakho laye uyamhlupha lokhu uyeza ukuthi lwana laye omunye uyezwa ke ubuhlungu ngalokho ke okwenzakeleyo. Yikho ke lapho ke esixoxa ngakho lamhla sikhangela ke udlakela lolo obelusenzakala eSouth Africa, lapho ke izizalwane asizo zeZimbabwe zonke, singathi Africa yonke, lapho ke bezikhanya ebezingani zilohlupho ngalokho ke okwenzakalayo kule Operation Dudula, lapho ke abahamba bethatha khona izizalwane ezivela kwamanye amazwe. Ngiyuxolo ngiyekele yakhala le ifoni marvelous ngoba besivele sikhangelele umlaleli wethu nje ngingayiquma pho sizamuzwa ngaphi. Ye nguwe ke Nkosazana Ncube. Yebo, uyasizwa Nkosazana Ncube? I think she has a network problem ngoba ukuthi reconnecting yase icitsha ke ifoni yakhe. Hayi, sesifika ke, we're coming to the end of our program, Marv, but I'm sure we can give our guest the last word.
Taurea nyumazi venye kupezi sira ikuvara chirongo.
Okay, I saw your face was purple. No beautiful day, I changed it. I said, okay, you are
ready. Hello, Rumbizai. I think the network in South is a problem. She's saying she has no audio. Hello, Rumbizai. Murukuti is where?
It's not gonna fall.
Taurea, it's a good way. Taurai. I wonder if the network in South Africa is putting
the same. Yes, you can't hear us. Our other guest was talking about load shedding. We can see it kept saying reconnecting, reconnecting. But I would like to thank our guest who joined us today. We had Gugu Ncube, Deputy Chairperson for the Women's Branch in the African Diaspora Global Network there in South Africa. Marv.
Would like to also thank Sally Ncube, who joined us from the Women's Coalition of Zimbabwe, and also Rumbi Zai, who's a Zimbabwean who is staying in South Africa and where she is currently working, and who, as she said before we couldn't hear her, she said her wish is to go back to Zimbabwe and register to vote and make sure that, you know, the life is better for her and her 2 children. I'm Marvelous Nhlanganyahuye in Washington.
Yebo ke, siyabonga Marvelous. Lami ke endivalelisayo ngisithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington ngisithi asidibaneni njalo ngolesine oluzayo.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele, naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili.